manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 30 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika yoyambira kuti mutambo wenjuga wava kuremera MDC inotungamirwa naNelson Chamisa zvichitevera mutongo waNezuro wakaturwa navatawanda chitapi. Sangano revarimi rotambira mitengo mitsva yechibage asi richiti harisi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa manheru apfuura kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2766 uye vakaongororwa kusvika nezuro vava zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 46613 vanhu vapona kubva muchirwere ichi vava makumi masere nevapfumbamwe uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru kana kuti vadarika 5,950,000 kuchitiwo vafa vadarika pazviuru zana mazana matatu nemakumi matanhatu ane vashanu kana kuti izvo 365,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights kuChamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti mutongo wakapiwa nezuro navatawanda chitapi unopa mukana bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa kugara pasi nevatsigiro varo porongwa matano ekutora. VaMavhinga vanoti zvakakosha kuti bato ravachamisa ritore nzira isingarambe ichiridzosera kumatare vachiti pamutemo zviri kuitika kumatare ndizvo zvinonzi njuga yadya mugwandi.
Mutongo wavachitapi pamusoro pemakakatanwa ari musangano weMDC unoreva kuti njuga dzava kurema unoreva iwo kuti vahwende nevamwe vavakanzi havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva nekuti MDC Alliance harisi bato nechimiro charo rega zvekuti ringamire pamberi pematare edzimhosva. Izvi zvoreva kuti dare raiona kuti muzvare kupe nevamwe vavo vakadzora kubva kuparamende vahwende vakaonekwa sekuti vane mvumo kana kodzero yekudaro.
VaMavhinga, takanzwa mutauriri weMDC yavachamisa nezuro muzvare Fadzai Mahere vachiti ivo havanei nemutongo uyu asi kuti simba rehove riri mumvura ndichitaura mashoko avakaburitsa nokudaro vachadzokera kuvanhu munoona sei mashoko akadai achibva kumunhu ari mutauriri webato zvakare ari gweta.
Mashoko amuzvare Fadzai Mahere zviro kwazvo kuti sebato vanofanira kuenda kuvatsigiri kana kuti kunhengo dzavo kunonzwa kuti zvazvadai chii chingaitwe. Zviro kwazvo izvo zvinofanira kuti zviitwe nekuti kana vasinge vapa makata pavari apa zvinoda kupana mazano kukanya urangana saka nyaya kupana mazano nyaya kutsvakita tsvakudzo mukati menhengo dzavo yakakosha asiwo zvakare zvinoreva kuti ngapavhenekwe kuti kana matare edzimhosva asiriwo achange achitaura zvinonzwika kumapato ezvematongerwo enyika kureva kuti gwara rekupota vachienda kumatare edzimhosva igwara rine tsarukano here kana kuti kwete uyoyu mubvunzo unofanira kuti upindurwe nemusangano nenzira yakajeka nekuti hazvinaki kuti vanhu vaite bope rekuti hande kumatare edzimhosva tinoyananiswa kana kugadziriswa nyaya dzedu asi edzezvo pochizonzi aiwa hatifungi kuti matare edzimhosva akamira pachokwadi samutongi gava maenzanise kana pachinge paine kugunumuna azvionekwe kuti saka tichazoveiko vanhu vanofanira kuti vaende kupi ndeipi nzira inobudisa chokwadi chinogamisirwa nemunhu wese kana isiri matare edzimhosva
iwo mutongo uyu wakapiwa naJustice Chitapi nezuro unorevei kuna vachamisa mbune
changa chiripo ndechekuti pane vashoma ndinoona kuti vanosanganisa vahwende vanga vachida kuti vataure nyaya yekuti vamiririri muparamendi yeZimbabwe veMTC Alliance havafaniri kudzoswa kana kubuditswa kana kumiswa basa neutungamiri hwamuzvare Kupe kana vamunzora kana vakomichi izvi zvakarambwa navachitapi kati havana mukana wekuti vateerere vahwende nekuti vanoona kuti vahwende havana basa ravakamiririra ndozvakataurwa saka zvoreva kuti panyaya yechimiro chemusangano weMDC Alliance vava kuda kuti pachiva nechikamu chakajeka chinotaridza kuti bato iri kuti risvike pakuti rigamuchirwe rizivikanwe kuti rakamira rakadai vachamisa vachatora danho ripi vachaenda here kucongress akatarwa nesupreme court kana kuti vachati aiwa izvi tava kusiyana nazvo tava kutanga patsva kuti zvichida kwatova nerimwe bato risiri MDC Alliance zvese izvi zvingatongozivikanwa kana pachinge paitwa tsvakurudzo iyoyo nhengo dzemusangano wavo dzapa pfungwa dzadzo kuti zvoitwa sei asi chiripo ndechekuti zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi nekuti iko zvino tsoro dzekumatare edzimhosva yangove tamba tamba chitembo muswe ndakabata
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain Sangano reZimbabwe Farmers Union rinoti riri kutambira nemufaro mitengo yakaiswa yechibage yakatarwa nehurumende svondo rino. Dare remagurukota rakawedzera mutengo wechibage nezvikamu makumi matatu kubva muzana. Uchisvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemakumi maviri nemadhora masere patani kana kuti 16,028 Zimbabwe dollars patani imwe chete. Asi mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti kunyange hazvo vari kufara nemutongo mutsva uyu varimi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu mazuva ose
munguva yakaita seyatiri munyika yedu yeZimbabwe tichitarisana nenyaya dzezveupfumi takatarisa kumari financial issues tingati tiri munguva yakatomei asi tichitarisa nyaya yaitika yekuti hurumende iri kuramba ichidzoka ichitarisa kuti mari iri kupiwa vanhu patani rega rega rechibage kana kuti tani rega rega remasmall grains irambe iine vhadhu iine ukoshi hwayo vachidzoka vachiwedzera zvichienderana neku kusumuka kuri kuita maretsi tingati chingava chinhu chakanaka kuti vari kuongorora izvozvo uyewo zvekare kuti kupa maback pay chinhu chakanaka zvikuru tichitarisa value yemari iyoyo tiri kuona kuti iri kuenda iri pamusoro peatingati mapraisi ekunze ari kutenderera ari paaverage ye300 less than $300 apa US dollars apa tikadzoka tichitarisa zvekare value chaona kuti ndo iri kutariswa nehurumende yeZimbabwe kuti vanhu vasashaiwa value yavo uye chakanyanyisisa kunaka ndechekuti vakanga vatengesa mumwedzi unowapfuura vari kuwana maback pay avo kureva kuti tiri kutsvaka ningi value yakanaka asi chikuru chingada kuti chiitike zvikurukuru kuitira kuti varimi vagone kuronga maplani anoenda mberi ndechekuti dai tatagona kudzikamisa musika wezvemari kuitira kuti mari ive nevalue inozikanwa isaramba ichiti nhasi yakwira mutengo yezvinhu zvose wakwira ipapo ndo panoda kugadziriswa yatinoti currency stabilization
muri kumbotaura here nereserve bank vazakaria pamusoro penyaya yecurrency yamuri kunyunyuta nayo iyi
hongu pane hurukuro dzakawanda dzinoitika tine nzvimbo dzatinosangana uye pane zvatinonyorerana tichitaura nekutsutsumwa tichiti dai apa pagadziriswa apa dai pagadziriswa pane mukana wakadaro zvikuru kuru uye reserve bank yedu yenyika ino vanotumirawo nhume dzavo dzichiuya dzichinzwa zviri kunetsa varimi saka tine saiko zvino kune dambudziko rakafanana nekutengeswa kwefodya kwokuti 50% yemari inouya ichiiswa ari maus dollar muakaunti yomunhu then 50% yochinjwa nereti iripo yegovernment ye-2425 iyoyo tatsutsumwa zvikuru nayo tikatorakidzisa kuti kana vhiki rimwe chete rikapfuurira mberi tichidaro kureva kuti murimi ari kungoremera pasina saka tiri tichida kuti izvozvo zvirambe zvigadziswa saka mukana uripo uye tiri kukurukurirana nebhanga guru renyika
iro go regore rino rakamira sei vazakaria
zvatinowanzoita panyaya yego tinotarisira isusu kuti kunge kuine aya tinoti malivestock crops and livestock assessment mareports iwayo anotungamirirwa kana kuti basa rekutsvaka kuti tawana goo rakakura zvakadii anotungamirirwa neministry yelands and agriculture saka isusu tinenge tiri more maofficers edu anobatawo achishanda pamwe chete nehurumende kuti tizive izvozvo asi pari zvino hatisati tava nefiga hakuna tava nefiga rekuti tamira takadii uwandu hwezvakarimwa ungasvika pamatani mangani
mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutambi akambotambira zvikwata zvemasvingo United, AmaZulu, Dynamos nezvimwe Lloyd Sasa anoti vatambi venhabvu havafanirwe kukanganwa kukosha kwedzidzo senzira yekugadzirira upenyu hwavo hweramangwana kana zvenhabvu zvichinge zvapera. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Sasa uyo ave mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare anoti vatambi venhabvu vanofarira kuziva kuti upenyu hwavo hausi munhabvu chete sezvo nhabvu ichitambwa kwenguva pfupi vachizove neumwe upenyu varegedza mutambo uyu. Sasa anoti dzidzo yechikoro yakakosha kumutambi wenhabvu kuitira kuti azove nechekuita mangwana zvenhabvu zvapera sezvaari kuita iye.
Ya, chikoro chinhu chakakosha zvikuru mukurarama kwemunhu wese. Kungave iwe uchitamba nhabvu, uchitamba mune zvese, mose umu munoda chikoro. Mushure mekuona izvi ndakaona zvakakodzera kuenderera mberi nazvo. Nhabvu munhu unotamba nenguva pfupi uye kazhinji kana waregedza vanhu vanokanganwa nezvako kozi unogona kukuvara unogona kurwara vanhu vanobva vakanganwa nezvako vanongokuda kana uchinge uchitamba panguva iyi unenge wava nemhuri inoda kudya kupfeka uye kuendawo kuchikoro hapana munhu angakuitira zvose izvi saka unofanirwa kuva unozviitira wega
vatambi vakawanda vakaregedza nhabvu vari kutambura uyezve vakagara mudzimba vasina chekuita nemhaka yekushaya dzidzo yepamusoro. Sasa anoti kunyange munhandare chaimo munodawo kachikoro kuitira kuti mutambi anzwisise zvinodiwa pamwe nekubudirira.
Mukutambawo nhabvu kana mitambo yakasiyana siyana, munhu anofanirwa kuva aine dzidzo, kuteerera zvinenge zvitaurwa nemakoches uye kukurumidza kufunga kuti apo waunenge wakamagara naye unofanirwa kukurumidza kumufungira kuti ari kuita zvipi. Vatambi vanotarisirwa kuti vave vamwe, kuti vabudirire, kuti vanofanirwa kuva mune muchishanda pamwe chete. Saka izvi zvese zvinoda dzidzo yekuziva kuti mukashanda mese pamwe chete munobudirira.
Asi Hlahla uyo akambotambira zvekare Shabani Mine ne Shooting Stars anoti nhabvu yakamupa upenyu hwainakidza, kusanganisira kukwira ndege, izvo aingorota nezvazvo chete achiri mudiki.
Chakanyanya kundifadza mukutamba bhora kufamba nendege pasina mari yauri kubvisa. Kubva pandakarega nhabvu handina musi umwe wandakazombofamba nendege, nokuti handikwanisi kubhadhara tiketi ndega nekuoma kwakaita nyika. Ndinoda kutendawo Dynamos setimu yakatanga kundikwidza ndege ndichiri mwana mudiki. Ndakafara zvikuru kubva muno muHarare kuenda kuBulawayo nokudzoka. Tine vatambi vakaita sana Pasuwa, Natawaya Murewa nana Peter Fano.
Hlahla anoti vamwe vatambi vemazuva ano vari kutadziswa kuenderera mberi nenhabvu pamwe nekuita mari nemhaka yekutora zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro.
Vatambi vazhinji havana shungu mazuva ano. Vazhinji vari kuwanza zvinodhaka, izvo zvinoita kuti matambiro avo adzikire chose, izvo zvinovatadzisa kuzotamba kunze kwenyika kunobhadhara zvakanaka.
Hlahla akaregedza zvenhabvu muna 2010 mushure mekupinda munhandare kwemakore gumi nemanomwe achitambira zvekare zvikwata zvakaita seMasvingo United neBotswana Meat Commission. Asi anoti ave kuita basa rekusimudzira vechidiki achishanda nevamwe kutsvaga tarenda kumaruwa. Vamwe vatambi venhabvu vakaita zvidzidzo zvepayunivhesiti vanosanganisira Tauya Murewa uyo akambotambira Dynamo, Arnold Tsunga uyo akambotambira Tanganda, Nigel Lemming uyo akambotambira Arcadia United nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko tiri kutepfenyura tiri kumba. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada anova iye Gwenyambira, anonyora zvakare mabhuku uyezve anoita zvinhu zvakawanda munyika iyi, anova iye chizvarwa cheZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita munyika iyi.
Zita rangu ndinoitwa Francesca Ndaiziwei Mandeya. Mabasa andinoita kuno kuCanada ndeaya. Ndinoshandira hurumende kubva muvhuro kusvika chishanu, ndori kutanga. Richipiri ndiri Gwenyambira, ndinoridza pandinenge ndakasununguka kuzvikoro, kumafestival ekuno nekumaworkshop ekudzivirira kuti vanhu vasazviuraye. Ndiri chipanga mazano watinoti solution focused coach. Ndinobatsira vakaremerwa kuti vature mutoro, vawane tariro yekugona kuita zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo. Uye rechina ndiri munyori, ndinobatsira vanoda kunyora nyaya dzavo kuita mabhuku. Mbira ndakangodzifarira ndichikura, ndainzwa dzichiridzwa pamagrosa pedu. Vashakabvu vataiti sekuru Steven Chikanya nababa mukuru Shaya Chimwe vairidza chaizvo zvaishika pamwoyo pangu. Asi pa TV ndaionawo mbuya Stella Chiweshe vachiridza zvaindifadza nachioniso marairi. Ndaifara kuvanzwa. Muna 2007 ndakatenga mbira ndikaisa mumba. Mbira nhatu, nyunga nyunga njari nedzevadzimu. Ndaingodzifarira. Vana vangu vasikana vakadzifarira, vakanonga, vakatanga kuridza. Mwana wangu Zanele akaenda nayo kuchikoro, akanodzidziswa naticha Muzavasi. Ini ndakazotanga kuimba, apo ndakabva kubasa, ndichiudza mwana wangu kuti kwakanga kwakamira sei. Saka kubasa uku ndaidzidzisa vechidiki nezveutungamiri. Saka mukadzi wechidiki mwe wataishanda naye akakumbira kubvumidzwa kuti arambe achienderera mberi nechikoro chataiita. Asanga akazvitakura. Saka sevanhu vaimirira kodzero dzekuti vakadzi nevarume vakaenzana, kuti timurambidze takati haa, tinenge taakutadza gwara ratiri kuti tiri kuteedzera. Saka takabvuma, asi zvaireva kuti kana achinge azoda kubatsirwa, isu tinofanira kumubatsira. Sezvinei, akabva atotanga kurwadziwa pazuva rechipiri tiri pachikoro ichi. Isu takaenda naye kuchipatara kuruwa, ndokunzi nemukoti iwe ikoko Nyamukuta, chiichi kupenga iroko, achinongedzera mukadzi watanga taisa pamubhedha. Nekuti mwana aive akutouya, ndakashamisika naNyamukuta, vakatodzokurura mashoko avo kuti chiichi kupenga iroko. Ndakatsamwa ndikati munhukadzi anotaura zvakadai, iwe uri munhukadzi unoziva kuti chii? Akanditarisa akakwidza mananda. Ndikaona kuti hasha hadzisi kubatsira. Ndikatanga kuchema chema kuti ndibatsireiwo. Ndapota ndibatsireiwo. Kana musingagone ndiratidzei kuti ndoita sei. Nyamukuta uya akati, futi hamuna mvura muchipatara muno, endai kupare nyatwa. Asi mwana anga akutouya. Ndobva tachizoramba takangomutarisa. Ndobva ati ndipei $5 yemagloves ndokumupainini. Ndokundisupfura negokora achiti ndibude panze. Apamusoro wemwana wave kutobuda. Ndakanochema panze paya ndakufunga ini zvandakamboitwa ndichizvara Zaneri. Ndakashungurudzika. Ndakapotsa ndafa. Mwana akapotsa afa. Saka apa ndandakutya kuti Nyamukuta uyu achauraya mai nemwana ava. Ndozoita sei? Ndakachema ndikadzokera ndichimhanya. Zvekuti ndadzingwa zvakashaya basa, ndikadzokera ndikanopinda zvakare. Ndikaona, Nyamukuta akabata mwana ari kutoyera. Ndakafara ndikatenda Mwari ipapo. Saka ndichidzokera kumba, mwana wangu paakandibvunza kuti mai kubasa kwaankurisi, ndakatanga kutaura nyaya. Saka pandaitaura nyaya kumwana wangu, ndopaairidzambira akazvigarira hake pasofa. Ini ndakazongoona ndakutoimba. Mwana ari kuramba achiridzambira. Saka ndokutotanga kwandakaita kuimba nemwana. Ipapo ndasanda kuridza. Asi ndakatozosvika pakuzodzidzira kuridza. Nekuti zvese zvanga zviri mumoyo ndakata kuzvitaura pambira. Saka ndakatanga kudzidziswa nevana, kunyanya Zanele. Ndikazoenda kuna ticha Muzavazi kuchinonyatsodzidza kuti asimbira yakambonyatsomira sei. Ndovakandipa nhoroondo yembira kuti yakabva kupi zvichidaro. Ndikazoenda futi kuna Chioniso. Kunoti chii? Hona tiri kuridza nevana. Unofungei nazvo? Chii akati, manga muri ipi minyeredzi? Isu ndokuzozvipa bhendi redu nevana kuti Inkanyezi, zvinoreva nyeredzi nechindevere. Takaenda futi kuna Vamutukudzi. Vakadzidzisa vana tsika nemagariro nekukosha kwamai tisati tatanga kuita zvembira izvi. Vakazotidzidzisa zvakare kudi kuimba. Kwete hako kuridza mbira. Saka ndova ningati vadzidzisi vangu ava. Bhuku ndakatonyora ndikatotsikisa mugore rakapera muna Gumiguru. Bhuku nderekuti vana mai vazive kuti vane simba. Ende simba ratinaro sana mai isimba rerudo. Ende simba iri vana mai vagorishandisa kudzidzisa vana komana kuti vakaenzana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yemukomana wepachinhoi Zulian Karendo, iyo yakaita mbiri mushure mekunge mukomana uyu anyunyuta pamusoro pembambaira dzaaiti akuwadzwa nembambaira nababa mudiki wake. Zvakaita kuti makambani akasiyana-siyana anga achimupa chikafu chinosanganisira chingwa nezvimwe zvekudya. Vamwe vachipawo mbatya, vamwe vachiwimbisa kuzoendesa mukomana uyu kuchikoro mune ramangwana. Ini rwendo runo ndatiregai timbotsvaga chakanyanyoita kuti Zuliani anga achienda pamhepo. ndiana akamutora video iyoyo uye chii chakachaitika ndio zvaita kuti tiwane baba mudiki vainyunyutirwa naZuliani vanove shamwari yababa waZuliani mukoma Lawrence Shaunopa Mulambo vanoye zvakare ndo vakatora video iyoyi kuti tinzwe kuti chii chakaitika kusvika vatore video iyoyi makadii mukoma Shaunopa
ndiripo hangu makadiwo Mr. Jonga
Mukoma Lawrence, tiri kuzwa kuti ndimi makatora video ya Zuliani Karendo yakaita mbiri mukomana achinyunyuta kuti manga mamukwadza nembambaira. Mwatiudza kuti chii chakatora nzvimbo kuzoti mutore video iyoyi musiwe.
Choche chokwadi Mr. Jonga, ndini ndakaitora wena video iyi. Zvinoitika pana Zuliani, Zuliani paanogara pamba pavo, pa main road, so saka panofamba mota dzakawanda murodi. Saka Zuliani anofara nezvokutamba panze pegedhi. Saka aitoendesana baba vake pachimudzokera mugedhi kana kuti inotamba pamba peshamwari yako pane X. Ndopa akangotanga ipapo mukomana. Ende zveshuwa mutana kuzvirova zvinoitwa kunzi zvoni mukomana anga amhanya kumbabva asvika bva anopiwa mambaira anonzwa nzara mukomana. Yatanga kutaura pekutanga ndokanakazomudzokorodza ndakumurekodha ndichimubvunza kuti Zuliani watii. Mukomana abva ataura nyaya yake.
Saka tingati zvinhu zvamava musina kunge maronga here mukoma Lawrence?
Zvinhu zvanga zvisina kumborongeka wena. Zvokuti nyangwe vhidhiyo iyi paikaita vhaira ukati tatovhunduka takutiudzwa nevanhu takutionawo mafoni evanhu kuti nei munyaya yeZuliani yeiya Zuliani ataurira. Zvino tinhu zvakatotivhundudza bose tanga tisina kuzvitarisira. Cause like this is particular video we never expected anything. Yangwa video takangonge tichingonakidzwa tiri papo takamira. But takatozono nenyei video izvi zvayatova nyaya hombe. Zvokuti takashamiswa zvikuru. Zvinhu zvokuti zvakatishamisa bose tanga tisina kuzvitarisira. But takatozonawo kuti video yakatozoita mbiri yakaenda viral.
Ndabvunza mubvunzo iwoyo mukoma kuti zvinhu zvamava musina kuronga here nekuti kune vamwe madande mutando vari kuti makatoita kunge kadrama muchiudza mwana zvokutaura.
Vanhu ngavasadaro, hakuna zvinhu zvakadaro mukoma. Kana zvinhu zvokuti vanhu they never expected anything out of that video. Kuti kana pane chekuti vanhu vakatora video kuchizowana something, zvinhu zvakangoitikawo coincidence.
Chii chamakadzidzawo kubva pavhidhiyo iyoyi yamakatora zvenyu muchitandara?
Nangu kwandiri like video yero rakandidzidzisa zvinhu zvakawanda. Rakadzidza zvakawanda mukoma paipa kuti pride is just nothing. Because chaizvo chaizvo dena yandiri inini baba Zuliani vanga varivo vakabata foni vachitora mwana wangu. Paakataura zvaakataura zvo ndaiti kuti usadaro usadaro usatumire usatumire mwana wangu usatumire mwana ndaitiita pride kuti aiwa usadaro usatumire mwana wangu unomakisa nevanhu. But I mean pamwe kuti zvinhu zvanga zvarongwa namwari. Zvokuti baba vake pakatorwa video racho pakaita kunge pasina chaitii. Ende pangu ya tikatora video pana mwana akatonipa mugrupu randakaitumira rekubasa kwedu. Mumwe munhu anotomuziva basi chana arondirisa foni yako mumwe zvamuri asiri izvo ipapo. But isusu tuti like kabati nachanga chakaipa chataiona paini plus baba vake havana kana vakatoona vakatomubvunzawo. Iwo baba vakatomubvunza kuti Zuliani uri kuti ndikukwadza nechi akataura.
Mushure mekunge marekodha video iyi mukoma Lawrence, imi makazoiisa pai kuti izoenge yakuwanikwa nevanhu vese?
Patika irekodha ndakaiisa mastatus efoni yangu negroup atingi itwas one group rekubasa kwangu randakaiisa video. Zvokuti takatozovhunduka takutozwa after mazuva kuti muri kutsvagwa video yaZuliani yechingwa, ari kutsvagwa nevanhu vechingwa watotota takatovhundukawo.
Saka imi munonzwawo sei nembiri yaita Zuliani kuburikidza nevhidhiyo yamakatorai?
Ndinonzwa kufara zvisingaite Mr. Jonga nezvakaitika mukati meupenyu waZuliani. Ende zvinhu zvokuti zvakaitika but zvanga zvisiri muurongwa hwedu, zvanga zvisiri zvinhu zvokuti tanga takatarisira anything from it. Taurowa zvinoitwa zvinonzi kana pachiitika mablessings une vanhu vaunoswera nawo, so I'm truly happy because like the blessing irimo muround redu. Ndinonzwa kufara zvisingaite.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mukoma Lawrence Shaunesu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotendawo zvikuru, ndinotendawo zvikuru kune mhuri yeZimbabwe iri kubatsira mukomana. Ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mukoma Lawrence Shaunopa Mulambo vari parunare kuSouth Africa muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakane mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela u Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 uNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshise amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukungqoba kukhetho luka-2023.
Thanda ukubonga uPresident Chamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumutshele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha imngcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona ezama-quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akula mbeda sinala kuflulu kungodonkana nje uphiwe ngodonkana okubili akuze ukuthi nje ubambe ithumbu yesini sithi okuyi-three slices ngesinye isikhathi ngilethira imhlulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha imngcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama-quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba lolu daba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba lolu daba lumelelwe lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Magalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukubonga upresident yamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumuthele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sithathabile sisithi sizaqhubeka ikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Chitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje legundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji. Kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-presidency. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivoxwa ngabomo. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalahlithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomo njengoba besazi ukuthi Douglas Smith ngo-1979 wafoma internal settlement yaba yi-Rhodesia, yaba yiZimbabwe Rhodesia, yaphela within 6 months. Bayavoxa ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident yamisa over 2 million votes. Saba nama-MP sibhalise MDC Alliance, sahambe court sayachallenja upresident weZANU u-ED Mnangagwa CMDC Alliance. Saya register ku-Political Finance Act CMDC Alliance. Saya parliament CMDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sethiwa umntwana sethiwa ngakosibala. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edale lephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, njalo sokunika ibandla leZANU PF amandla.
Konke lokhu kupolitics. Abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula, kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo lisamvotela. Lingaze lidabuke uMzorewa wathatha abantu wahambisa abantu abatshana eMozambique, uthe senza amanyala ama-recruits nama-freedom fighters bamala. Bonabo abangathatha sebesiya kuKhuphe lo Monzora ngokukapula, hhayi abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhangela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe lezinto ezilele mali, babe lenotho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhayi kuzaphela njengamazolo. Ubukhosi kufanele lamazolo mntanesisi.
Lowo nguDr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sikhuluma lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma ekhothi ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Owakathesi mona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo, ayikuthi aliconstitutwanga kuhle. I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, nothi nje ngokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza iconstitution entsha iphume lideclare i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yikindlela ukuthi ibandla leli liphumelele liye phambili ngokube lokho elilwisana le decision le lilisana loKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kuyalinceda ngani sisama elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubona ingani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
Ngumahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. enda ngokubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uya ngapi kusuka nga ngesikhathi esinje kulokuxoxozela kungaka think kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubaba Mafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubaba Mafa nguye ofaka ukuthi abe ngusecretary wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kunokuthatha umfana omutsho ngango Happy Mojidziba ukuthi kuthi ayeqoqa ibandla emaphandleni ngakade sokunzima uthi Dzibo bengasebenza ngcono lo Mahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hayi layika Mahere hayi kabayicabangisiwe kuhle bakhona abantu abasizinti ku-MDC abangaba izikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshoni kubandla lezanu PF
abalolwazi ende beqinisele bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoin uKhuphi njengoba sesibabona lama MP ikakhulu kuleadership bona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abaseparliament ingxenye abazafuna ukuprotector indawo zabo eParliament khona lokho kuza cause iconfusion enkulu kakhulu kuMDC kaChamisa ende kungaya kwiaffect sisiya kuma election ka-2023 ngoba iparty zahamba idabukile kungani kukanti kufuneka ukuthi iparty le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU-PF efike iwine khona kodwa uthi uyabala amavoti ezanu ubone emalutshwane kulama MDC wonke ayebehlukene kuyaqinisa iqembu lezanu PF njalo abantu phandle nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyi bahle bathi MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele lezanu yangikhona yena leyo kuthi ngakulesikhathi MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawonye kuphume nxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabaqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo ngumnumzana bekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lePhalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe Lamlela
Lamlela
umshesho
wezemaphandleni izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngoduko lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwedanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobunengi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usiphalo ludaba.
Izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindela amanzi ngoba bengasaphumi kakhulu kude abanye sebesikhe damu ngenxa yalolu dubo. Inhlanganiso ye-Afrika isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcini isihlalo wekomidi ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile ikho lapho sesidinga ukuthi siyathola ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kucouncil. Into ucouncil wasiphendula wayo wathi njengoba libona umumo usesenje akukabi lokuthi ama-ofisi avuliwe kwesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunje ufor itha ufanele ukuthi sidlale lapha amasoli akusa amanzi akungavelilanga lithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yepispanda othi udubo lwamanzi beselunganeno esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
So kathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi kunganosifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa bewakha fast fast khonapho kugcina besondelela.
Udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangele lokuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zemakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise izikolo zemaphandleni zingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matana Ngombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudingwa ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvulwa kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana ikakhulu ezikolweni zemfundo ephansi ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Ngakuya ngami ngauhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe kungabi lokujahathize ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe Waters, odwa kuza kuba nzima la kubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo kambe sizabathungela amaqhiye ethu sibabophele abantwana. Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leyani programu uhulumende ayeyizama e-radio emakhaya athumela ama-learning aids. Angimboni umzali olesibindi sokuhambisa umntanakhe esikolo.
Ekhuluma sesikolo semthabezi izolo umphathi ntambo ubona ngezemfundo umnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvula kwezikolo esithi lokho kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe lamanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo abahlaselwe igciwane le-coronavirus liyaliqonga mihla ngemihla njalo iningi labazali lithi lizavela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egciwane le-coronavirus kumbe ngesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungapi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona khona?
Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eBotswana ngakhethi ngiyaskrediti ku-quarantine for 14 days. So ngalisuke eBotswana ngalisuka eZambia sile isikhathi amapolisa esilethe lapha e-Botswana High School.
Kodwa wena uvele uhlala ngapha?
Mina ngivele ngihlala khona eBotswana.
Ye, edolobheni liphi?
EVictoria Falls.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emosi High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-150 siyaphezulu khona.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Yee, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloor, kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengoba siphansi kukaZambezi kuyakhiwa mama.
Manje bonke abavela eZambia njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothengisa ingwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe bayavalelwa.
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje wenza ungavelanga elizini eliphandle nje kwakhona abangena kusifanale kanti abeseboda nje zama ukuthi beza ngaphathisa uzimpuphu nje awungela mpuphu ezweni.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ah, ukudla ukuthi nje ubambe ithumbu yesini futhi ukuthi three slices nje. Ngathi isikhathi lethi rayisi kunoko nje lethi nje kinti sebe nje uchakho.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso boarding school ligeza ngani?
Ukhona nje laphiwe ngamabhakede ndikusale kushele
amanzi akhona abe khudunyeziwe
akuda 3 tempompishes okufakelanyeni nje uvuke ekuseni ufake ufakelanyeni
izihlobo labangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla
ukuphathela ukudla bayabeta ku-quarantine laye bayabhodela
bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla
ayabalethela but bayaxotshwa ngetrithelosisalikaphakathi
manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini layenziwa ama-test
So, I cannot advise someone in such a situation with you.
Manje likhona khonapho akula osoke wagula kumbe ogulayo sikhulumane
so far akula.
Usuke wakhuluma labanye ngabavela ngaphi nxa ukuxoxa labo bahlala ngaphi kweZimbabwe manje lihlala njani omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni
hayi siyashiya ama-classes ngeba-different like kwabafaka ngama-blocks like to class by class and they are like ipavement get center so far but still in the way you have to pay so so far the many people who will be two blocks in the land of the
sike sezwa abanye beplumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi ama-3 kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela kuyayenzakala yini khona la
hhayi lapha sofar angikeza
hhayi kuyezwakala hhayi sizaba sikuthinta size ukuthi kuhamba njani ungavalelisa uZulu
hhayi ngiyabonga lonke wazola le ngicela kibelela ngelihle njalo ngilifisela okuhle but lokhu ukuthi abasemazweni ngicabanga ukubuya ekhaya hhayi lingakabuyi likalelile akulunganga ngapha kuni izinduku zodwa kukalelile sibili lingabuyi ngizami ngazingizela nangicatheka liyane licathile khona ngabo lingaphenduli ngapha kuni
hhayi siyabonga
hhayi kuhle bani
lo-ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu ongafunanga ukuqanjwa igama besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namuhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi bambiza abathi chele izinto esizenzayo njengale inhlanganiso okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho
sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe namely Bulawayo Metropolitan Sisemathebelele and South Sisemidlands Sisemajingo lama kulemhlelo ezichiyeneyo esizenzayo. Kulolu mhlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative esikhangela khona okwezinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices. Ibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery, kumathebele and-south, le-migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi, okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo?
Igciwane leli le-corona kuningi esikwenzayo okwakhathesi, ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba labomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities. Njengoba ngikhe siyi-network, sisebenzisa ama-community-based organizations ethu. So siyadisseminate information. Njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic, okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi nalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi. Even futhi nabomthetho, ngoba kuye kwaba le-issue eyenzakale e-Culture Park eyakosisabango-2 njengenhlanganiso leyo, sikwini-forum futhi okuthiwa i-Matilan Forum, sakubhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabo mama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelaqala. Yethi bedinga izinto ababesiyathenga nje, so sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima, ikakhulu ku-lockdown, ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading, kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye inhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo nokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-message amaningi ngomama, so-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls bayibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing ama-sick care family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa kumphakathi. Siyake siraise i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution, bengahlukuluki ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyareshare kuma-safety-net, kuma-counseling institutions. Abanye sisebenza labo baku-counseling, kule hotline bakhona, yebo esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-community esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-South West Region Gender Network. Sixoxela ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.